Vaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakashaya nemusi wechishanu mangwanani kuchipatara cheGlen Eagles Hospital kuSingapore. VaMugabe avo vakapiwa chiremera chegamba renyika vanga vava nemakore makumi mapfumbamwe nemashanu. Uye vasiya mudzimai amai Grace Mugabe vana vatatu Bona Mugabe Chikore, Robert Mugabe nachatunga Belamine Mugabe. VaMugabe vakaenda kuSingapore muna kubvumbi vachirwara neurwere husina kunyatsotsanangurwa. VaMugabe vakabviswa pachigaro nemauto achitungamirwa nevaire mukuru wemauto vaConstantino Chiwenga muna mbudzi 2017. Mushure mekunge vadzinga vaive mutevedzeri wavo vaEmerson Munangagwa. Mushure mekubviswa pachigaro, ZANU-PF yakagara pasi ndokubva yavadzinga mubato iri pamwe nemudzimai wavo amai Grace Mugabe. Bato iri rakasarudzawo vaMunangagwa kuti vatsive vaMugabe izvo zvakatambirwa neparamende muna zvita 2017. VaMunangagwa vakagadzwa semutungamiri wenyika. VaMugabe vakaberekwa kwaKutama munharaunda yekwaZvimba musi wa21 kukadzi 1924 semumwe wevana vashanu vemuchakabvu Bona navaConstantine Gabriel Mugabe Matibiri. Mukuru mumhuri yavo anga ari Michael achiteverwa naRaphael Sabina, kuchizouya ivo Robert Bridget ari chigumisirwa. Pavakanga vachiri mwana mudiki, baba vavo vaiita basa rekuveza. Vakaenda kuBulawayo vachinotsvaga basa. Vari kuBulawayo, baba vava Mugabe vakanorora mumwe mudzimai wechipiri vakaita vana vatatu, Albert, David naRegina. Munguva iyi amai vava Mugabe avo vaive mudzidzisi vakasara vachirera vaMugabe nevamwe vana vari vega. Vanhu vatema vakawanda panguva iyi vaingodzidza kusvika pazvidzidzo zvisingapfuure dzidzo yepasi. VaMugabe pavakapedza zvidzidzo zvepasi vakaenda kunoita zvidzidzo zvepamusoro kuFort Hare University kumabvazuva kweCape Town. Vapedza zvidzidzo zvavo kuSouth Africa, vaMugabe vakadzoka kumusha kunodzidzisa asi vachienderera mberi nezvidzidzo paHope Fountain Mission pedyo neBulawayo. Muna 1955 vaMugabe vakaenda kuZambia, ichanzi Northern Rhodesia, uko vakanodzidzisa kwemakore mana paChilimbana Training College. Mushure mezvo vaMugabe vakaenda kuGhana, uko ndiko kwavakasangana nemudzimai wavo wekutanga amai Sally Heffron vakazochata muna 1961. Pavakauya kuzoshanya kumusha mugore ra1960 vakaita mahwekwe nekuratidzira kwaive nemhirizhonga zvikuru sei kumisha yaigara vatema vachiti vaida magariro ari nani. VaMugabe vakakumbirwa vakabvuma kutaura pane rimwe gungano revairatidzira vachitsanangura mamiriro ezvinhu kuGhana, uko kwakawanikwa kuzvitonga kuchikurudzirwa pfungwa dzegutsa ruzhinji. Musure nemasvondo mashoma vaMugabe vakasarudzwa kuita munyori anoona nezvekuburiswa nekufambiswa kwemashoko mubato reNational Democratic Party. Hurumende yeRhodesia yakamisa kushanda kwebato iri mukupera kwa1961. Asi nhengo dzakaungana zvakare nezita idzva reZimbabwe African People's Union ZAPU richitungamirwa navaJoshua Nkabuko Mkomo, avo vaizivikanwa nezvekutungamira masangano evashandi. Nekupindana kwenguva vaMugabe nevamwe vanonzi vakatanga kuzvidza vaNkomo vachivapomera mhosva yekusada kuita mahwekwe nevachena vachisimbisa kuti vanoda kuti munhu wese abvumidzwe kuvhota. Muna 1963 vaMugabe nevamwe vavo vakaita pfungwa dzakasiyana vakatanga bato idzva reZimbabwe African National Union ZANU richitungamirwa naReverend Abaningi Sithole. Mugore iroro vaMugabe vakasungwa nemhosva yekukushidzira mhirizhonga vakavharirwa kwemakore anopfuura gumi. Vakasungwa kudaro mugore ra1974 vaMugabe vanonzi vakatungamira mukubviswa kwaReverend Sithole semutungamiri weZANU. Mugore iroro mutungamiri wehurumende yeRhodesia vaEN Douglas Smith vakabvumidza vamugabe kuti vaburiswe mujeri kuitira kuti vapinde mumusangano kuLusaka kuZambia.
I don't believe in black majority rule ever in Rhodesia.
Handidaviri kuti kuchaita utongi wejeche tere wevanhu vatema muRhodesia. Izvi hazvifi zvaitika kumakore chiuru.
Pane kuungana kumusangano vamugabe vachiperekedzwa nava Edgar Tekere vachibatsirwa naIshe Rekaita Ngwena vakaenda kuMozambique kunobatana nemauto eZandla. Bato ravamukomo reZapu raive nemauto eZipra. Auto maviri aya ari muPatriotic Front akazoita hurukuro navaSmith dzekuunza rusununguko rweZimbabwe. Asi pakaitwa sarudzo dzekutanga muna 1980, mapatiwaya akapinda musarudzo akapatsanurana. Vamugabe vakakunda musarudzo dzekuumba hurumende yekutanga yeveruzhinji muZimbabwe dzakaitwa muna 1980.
Ini Robert Gabriel Mugabe ndinotora mhiko yekuti ndichashandira Zimbabwe zvakanaka uye muchokwadi. Nokudaro Mwari ndibatsirei.
Kubva muna ndira 1983 kwakaita hondo yekurwisa madissidents kumatebeleland nekumidlands. Hurumende yeZANU-PF yakapomera vanhu vematunhu aya mhosva yekuchengeta madissidents. Hondo iyi yakazivikanwa nezita rekuti guku rahundi. Vanhu vanofungidzirwa kusvika zviuru makumi maviri vanonzi vakaurayiwa ne6th Brigade. Senzira yekumisa kurwisana vamugabe navamukomo vakanyorerana chibvumirano cheZimbabwe Unity Accord muna 1987, icho chakaona vamukomo vachitwa mumwe wevatevedzeri vavamugabe avo vakange vave mutungamiri wenyika.
Worked so hard for this country before independence, during the war. I worked so hard after independence.
Nyika iyi ndakaishandira zvakasimba tisati tawana rusununguko nenguva yehondo. Ndikazoishandirazve tawana rusununguko kuitira kuti rusununguko rwedu runyatsosimba.
Vamugabe vakarasikirwa nemudzimai wavo wekutanga amai Sally Hefron Mugabe avo vakashaya muna ndira 1992 mushure mekunetseka kwenguva yakareba nechirwere cheitsvo. Amai Sally Mugabe vasati vashaya, vamugabe vakanga vatoroora pachivanhu mukadzi wechipiri muzvare Grace Marufu, uyo akamboroorwa nemuuto Stanley Gororeza vane mwana mukomana Russell Gororeza. Vamugabe naGrace vakava nevana vaviri, Bona naRobert Jr. vakaberekwa amai Sally Mugabe vasati vashaya. Kusazvibata kwavamugabe kwakakonzera dambudziko muchechi mavo, asi vakazochatiswa nemushakabvu Archbishop Patrick Chakaipa. Vamugabe vanoshorwa nevakawanda kuti vakatadza kupindira zvichitevera kubuda kwemashoko ekuti vakuru vakuri mubato ravo vakanyepa kukuvara kwavakaita muhondo, izvo zvakapa kuti vapiwe mari yakawandisa. Munguva iyi hurumende yakapawo vose vaimbova varwiri vehondo mari inoita zviuru makumi mashanu zvemadhora. Vamugabe avo vainge vagara vakatandavara zvavo munyaya dzezvematongerwo enyika vakazoona kuti zvinhu zviri kuvaipira mushure mekunge bato reMDC raumbwa muna 1999. Sarudzo yemutungamiri wenyika yakazoitwa muna 2002, asi vakawanda vanobvumirana kuti vamugabe vakakundwa musarudzo iyi navamogen shangirai veMDC. Nyika dzekumavirira dzakabva dzaisa zvirango pahurumende yavamugabe nemakurukota avo. Dzimwe sarudzo dzakasiya vamugabe vazunzika dzakaitwa muna 2008, izvo dzakaona vamugabe vachikundwa navatsvangirai, asi pakazoshandiswa mutemo wekuti vatsvangirai vainge vasina kukunda zvinotambirwa nemutemo. Sarudzo iyi yakazodzokororwa, asi vatsvangirai vakazobuda musarudzo iyi vachiti vatsigiri vavo vaipondwa nehurumende yeZANU-PF. Nyika dzemuAfrica dzakazopindira pagakava remuZimbabwe, izvo zvakapa kuti paumbwe hurumende yemubatanidzwa iyo yakashanda kubva muna 2009 kusvika muna 2013. Vamugabe vacharangarirwa kwenguva yakareba pamusana pezvinhu zvavakaita, zvimwe zvakanaka zvimwe zvakaipa.
Yeah. there will never be a regime change. Yes, there will always be the people of the Republic in control.
Hakuzofikwa kachinja hurumende. Kucharamba kuine vanhu vemuZimbabwe vakabata matomo.
Nhoroondo yavaMugabe yakaunganidzwa navatemba hove. Maiverengerwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington DC.